zvinhu zvangazanga zvichionekwa kuti kupokana kwematauriro avo, mafungiro avo nematauriro nemafungiro emutungamiri wenyika President Trump zvinhu zvanga zvagara zvava nenguva zvichiitika. Asi chanyanya kukatyamadza inyaya yenguva yazvaitika kuti vaTillerson vadzigwa basa vachibva kuAfrica.
Munoona sekuti pane zvazvinoreva here kuti havana kupiwa nguva yekupedza kushanya kwavo kuAfrica?
Zvinenge zvinooneka sekudaro kuti havana kugona kupedza zvavakanga vafambira kuAfrica, nokuti kusvika kwavo nekusvika kwavo vachisiya basa nekumwe kutaura yavafungidziro chete yekusanyatsokuziva zvakanyatsoitika. Asi fungidziro iripo pane mucherechedzo kana chiratidzo chokuti vanogona nge vakatoita zvokuzonzi chitodzoka kumusha uye uchisiya matomu ekutungamirira Department of State.
Chadzingisa vaTillerson basa chii sokuona kwenyu?
Tikatarisa vakanga vachitaura zvinhu zvakasiyana zvakanyanya, tikatarisa kunana Syria, tikatarisa nyaya dzekunana Qatar, vaTillerson vainge vaine zvavaitaura, vaTrump vachitawo zvavanenge vachitaura zvakasiyana. Saka tinoona kuti pakanga paine kupokana kwakanyanya, uye kana ivo vaTrump zvavo pachavo havasi kuzvivanza kuti maonero avo nemafungiro avo anga akapesana neavaTillerson.
Munofunga kuti America pane zvairi kuda kuudza nyika dzepasi pose here nokudzinga vaTillerson basa?
Pari zvinhu hatigoni kunyanya kuti America ine zvaenda kuudza pasi rose, asi tichiburikidza nemutungamiriri vaTrump tingataura tichiti vaTrump vari kuda kuzivisa nokuudza pasi rese kuti ivo bedzi ndivo vane muono kana vane shoko rinofanira kuteverwa.
Munofunga kuti Zimbabwe pane chayarasikirwa nacho here pane nyaya iyi?
Panyaya iyi tingati vaTillerson vanga vari munhu anga achikoshesa kuhurukuro nekutaurirana, tichitarisa nekusanganisa nezvinhu zvakafanana nokuti ambasada ari kuAfrica wekuZimbabwe Harry Thomas anga achitaura zvakanyanya nenyaya dzokutaurirana nenyaya dzokubatsirawo Zimbabwe takakunyaya takatarisana nesarudzo. Saka tinanga tichiona kuti zvanga zviratidza kuti Zimbabwe yanga ichitaurwawo apo naapo, asi vaTrump pachavo hatisati tanyatsokuona zvakanyanyocheka zvavachi kuzotaura pamusoro peZimbabwe. Saka tinogona kuti Zimbabwe inogona yarasikirwa nemunhu anga achigona kuzotiteerera kana kuti anga aine chishuwo nechinangwa neAfrica, sezvo ari munhu akaitoendawo kuAfrica kunozva nyaya dzeAfrica.